mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 29, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nguva yepfupi yapfuura munodayira kuti panga paine manyamhanya vanga kuine maererano nemitengo yezvinhu uye nekuwanikwa kwazvo.
Vemabhizinesi vopa pfungwa dzavo pamusoro pekubvumidzwa kweveruzhinji kupinza zvinhu kubva kunze kwenyika.
Uyu musangano musangano wakakosha zvikuru nei nokuti upfumi hwenyika hausi kufadza kutarisa nemeso kuvana vezvizvarwa zveZimbabwe.
Vamunangagwa vosangana nevemabhizinesi mumusangano wechimbichimbi wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyika.
Maconditions atiri kuona on the ground haanongedzere kuchiitiko chakadaro, nekuti every day vanhu vari kurumiswa nembwa, vanhu vari kuurayiwa nemagadhi ezvechidc.
Vanoongorora nezvezvicherwa voti havaoni hurumende ichipa mukana kune veruzhinji yekuchera mangoda kwachiadzwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzoshoropodza kugadzwa kwavachamisa semutungamiri wevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira munyika, vezvitoro vachiti vari kurwisana nekuti vagone kuramba vari mubhizinesi. Vanotenga vachichemawo nerekuti mitengo iri kuvaremera. Izvi zvinotevera kutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vamisa kukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Kubvumidzwa kweveruzhinji kuti vapinze zvinhu kubva kunze pasina mutero wavanobvisa pamiganhu yenyika. Hurumende inoti kuvandudzwa kwemutemo weStatutory Instrument S1-122 of 2017 uyo wairambidza kupinzwa kwezvinhu munyika neveruzhinji kuchabatsira vanhu kuti vagone kuramba vachiwana zvavanoda, uyewo vemabhizinesi kuti vawane mukana wekuunganidza zvekutengesa sezvo nyika yatarisana nemwaka wezororo rekisimusi negore dzvazviri kuuya. Mutemo uyu uri kubvumidza makambani nevanhuwo zvavo vane mari dzavo kuti vagone kuhodha nekuunza zvinhu munyika pasina muganhu wekuti vanogona kupinza zvinhu zvakawanda zvakadini. Zvimwe zvezviri kupinzwa neveruzhinji zvinosanganisira mafuta ekubikisa, binzi dzemumagaba, mvura yekunwa, simende, mhando dzemaporiji evana, mafetireza evarimi nezvekuvakisa. Gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vaMangaliso Ndlovu vanoti hazvigoni kuti hurumende irege zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika, vanhu vachitenga zvinhu muzvitoro nemitengo inodhura, uye vamwe vachichengeta kuti vagozotengesa nemitengo iri pamusoro-soro. Vandlovu vakataura izvi kumusangano vakaita nevemabhizinesi kwaMutare nemusi wemugovera. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu kuti tinzwe zvizhinji.
Panguva yepfupi yapfuura munodayira kuti panga paine manyamhanya vanga kuine maererano nemitengo yezvinhu uye nekuwanikwa kwazvo zvichibva makambani anogadzira ari muno muZimbabwe kunyanyanyanya. Saka pakaonekwa kuti makambani mazhinji kubva musi wa2 October vamwe vacho vanga vasasaone zvinhu nezvikonzero zvatisati tanyanyowana. Asi kusaunza kwavo zvinhu muzvitoro kwakakonzera kuti vanhu vashaye zvinhu zvokutenga. Saka sezvamunoziva pakashayikwa zvinhu zvokutenga, vanhu vanochimbidzwa kuvhunduka, yaya tinoti panic buying yai. Saka akabva vamhanya kunotenga zvo zvakanga zvirimo zvose. Zvimwe zvitoro zvakasiyiwa zvisisina kana zvinhu. nekuda kwekuti vanhu vakanga vabuda kumhanya mhanya kuti vanhu vachitenda zvinhu zvakaikwanisa kuwana panguva iyoyo. Saka panic buying iyoyo ndo imwe yakazoita kuti paite pressure kune vanogadzira zvinhu vasina mukaha wokuti vanyatsogadzira zvinhu zvinyatsozara muzvitoro zvaipremera, nekuti munoziva kuti nyika yedu yagara ichitarisana nematambudziko ekushomeka kwemari yekunze.
Vamutasvi, tikatarisawo kuti kupinda kwezvinhu munyika nekutengeswa kwazvo, vanhu vachigonawo kunozvitorera vega vachipfuya nezvinhu munyika, ivo vezvitoro vachiendawo kunotora kunze vachiuya, zvinosiya vanotenga nevanotengesa vakamira papi? Izvo
tinoziva kuti vanogadzira zviri ndo vanga vakachengetedzwa nemitemo iwoyo wanga wakaiswa mugore ra2016 uyo waidaidzirwa kunzi Statutory Instrument 64 of 2016, asi yakazotsiviwa neStatutory Instrument 122 of 2017. Saka zvazvinoreva ndezvekuti pakazoparurwa umwe mutemo umwe wakanga uunganidza kuti mutemo twose twaive nechekuita nezvekuchengetedzwa nekudziiridza kupinda kwezvinhu munyika. Asi tazosvika patira kubva mwaka uno wa October watakuda kupedza, akazoongororwa kuonekwa kuti zvinhu zvaakunyanya kushomeka. Saka munoona kuti hurumende uyu inenge ine chiga chekuti inge ichichengetedzawo zviro zvavanhu.
Mashoko enyu amungadewo kusiyira mhuri yeZimbabwe takatarisa mamiriro akaita zvino munyika.
Tinoda kuona tichikurudzira vana veZimbabwe kuti nyika yeZimbabwe inovakwa nesu nemaoko edu nenjere dzedu. Saka naizvozvo tinofanira kuramba tichingoshinga tichivaka nyika yedu. Uyewo kune vemabhizimusi ngavarambe vachiedzawo kuti vange vachiitawo rupawo rwavo, vachingoona kuti zvinhu zvavanogadzira nekutengesa zvinokwanisawo kutengwa nevana veZimbabwe. Hatidi isusu kuti tiite katsika kekunjere dzekana kwekuti titore mukana wekuti vatengi vange vachisvimwa 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 kusvikira vasvika pakaomarara.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kuita musangano wechimbi chimbi nevamwe vakuru vemabhizinesi mukuedza kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveupfumi anosanganisa kushayikwa kwemari yekunze, zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanoti vakagadzirira chose musangano uri kuitirwa kuState House mangwanani ano uyu. Nezuro mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vaitiwo vari kuendawo kumusangano uyu nhasi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaMugaga.
Uyu musangano musangano wakakosha zvikuru nei nokuti upfumi hwenyika hausi kufadza kutarisa nemeso kuvana vezvizvarwa zveZimbabwe, kusanganisira nyange ivo vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari kunze kwenyika zvamakaita izvizvi. Unoda kuti ukamira pamberi pevanhu ukataura kuti ndabva kunyika iri pasi pasi peAfrica inonzi Zimbabwe, vanhu vokutarisa nezoro yemura zvikuru. Asi panguva inoyi kusangana kwatinoita nemukuru wenyika tiri kuherengedza zvatinoti zvinotinetsa zvinoshungurudza pamwe chete nezviri kuomesera upenyu wavana veZimbabwe. Vatakanyanya kutarisana nezvemabhizinisi tichibvuma kuti kushayikwa kuita zvunhu kureba kuri kuita mutsara mungava mumashopu mungava munodirwa peturo dzemotokari nemabhazi zvose izvozvo hazvisi kutifadza. Tinotenda kuti mutungamiri wenyika kuti unza kwaari kuita pamwe mukana mukuru wokuonesana tichibatsirana tichiudzana chinokwanisa kuitwa nyore neisingakwanisi kuitika nyore panguva ino. Asi zvinobudawo nyange mumapepa nhau zvichienderana nezveimwe hurumende nhasi zvinhu zvacho zvinoshungurudza zvokuti totenda kuti patinosangana nemukuru tiye tichingotaurawo nepatinotarisirawo kuti pave netsanangudzo inokwanisa kutibatsirawo.
Asi imiwo seveZNCC maona here mukana wekuti mugare pasi mutaure kuti izvi ndo zvatinoda kuti zvinge zvichinzwikwa nemutungamiri wenyika?
Isusu seZimbabwe National Chamber of Commerce tinogara tine zvatinazvo. Ndokunga munorangarira kuti tinoramba tichingosangana angava nemutungamiri wenyika kana makurukota ake kana vanoshanda mumapazi anoita nezvehurumende angazi maparasita muchingezi. So
atinga mbota uri kuti tinofanira kugara chingono tsvakana toti kuno kwa mukadopi kana kuti vakomana yaiti korokodzane tigare pasi tifunge kuti tonomudzi nokuti zvatinomudza tinosangana nazvo zvanezva mukushanda kwedu zvatinomudza zvinhu zvatinotaura tichisangana nevatinoti vanhu vedu mamemba anonga ari pasi pedare pesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce saka iri nyaya yekugara pasi chero tei tanzi uyai musuwo yetina kutomirira mangwana zviri pa atingati masinatips edu zvinoda kutaurwa nemukuru wenyika nokuti tiri kuzvirarama zuva nezuva tichiziva kuti izvi ndo zvinoda kugadziriswa tisati aenda kure
semaonerenyu zvii zvingade kuti zvigadziriswe nekuchimbidza kuti upfumi ugadzikane
unoziva togona kutonyora bhuku tichitaura zvinoda kugadzirisa chikonzero chiri chokuti hakuna nyika isina payo hakuna mushaa usina mapfuwa anogumana nhatso taendaa kunyika dzinoratidza takasimukira kuna neamerica ndofunga unongonzwa kuti kune zvinonetsa kuti Trump deyadai deyadai saka hazviperi asi nechidimbu ndogona kungoti nyaya dzemari munogona kubvuma kuti nhasi pane nyaya yekuti mabhanga haana mari kushayikwa kwawo mari zvinhu zviri kukwira mutengo mukukwira kwazvo mutengo tiri kutarisa kuti yotingati kurema kwemari yemunyika yezimbabwe vamwe vanoti hasati tade mari yedu muno asi mari izere mumabhanga tose takuziva kuti haichisiri mari yekuamerica kana kuti yekuunited states of america zvose izvi zvoda kuwirana kuti tichiti ichokwadi here kuti mari iri mumabhanga iri haichisiri yekuamerica
mukuru wesangano rezimbabwe national chamber of commerce vachris mugaga vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 tichiri panyaya iyoyi blessing zulu abatawo munyori mukuru wesangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo kuti tinzwewo mafungiro avo
kwete hatina kukokwa kumusangano uri kuitiwa nhasi kustate house tiri kuverenga kumapepa tiri kunzwa kuvatape venhau vari kutaura kuti purezidendi vamunangagwa vakoka vemabhizinisi asi isisu aiwa kwete hatina kumbokokwa kuti tiuye pamusangano wakadaro saka hatizizivi kuti hatina kukosha here kuti tikwanise kupinda musangano yakadai kana kuti tichazodaidzwa hatizizivi asi hatipo pamusangano wanhasi
asi imi sesangano rinomirira vashandi makamboedzawo here kunyora tsamba kumutungamiri wenyika muchitaura kuti muroda kuti musangane navo muchikurukura matambudziko ari kutarisana nevashandi
isisu tange tichitarisira kuti pane mastructures akagara aripo anotarisa nyaya dzinenge zvichinetsa munyika mastructures akafanana netripartite negotiating forum patinosangana bhizinesi nehurumende nyaya yemusangano yekuti vanhu vanongosangana pamugwagwa kana kuti kubreakfast musangano isingavaki inotinetsa asi takambonyora matsamba tichitaura nezviri kunetsa isisu sevashandi even patakasangana naminister of labour takavapa zvichemo zvedu takakumbirisa kuti zvaivhira taifungidzira kuti hurumende inofanira kusimbisa tripartite negotiating forum kana kuti kuita resuscitate that platform so that nyaya dzese dzinenge dzichinetsa tisazoverengi nyaya kumapepa kana kuti kunzwa nevamwe toenda kunotaura nyaya zvinenge zvichinetsa saka isisu musangano yakafanana neiyoyo iri kuitika nhasi tiri kuona kuti haina kukosha kana isingaiti pasi pemastructures anenge achifanana netnf inenge iri talk show hapana zvinongobuda ipapo zvinongofanana nevanhu vanongosangana mubhawa hazvimbovatsiri hazvivaki is not binding to anyone saka tiri kutarisira kuti taifanira kushandisa maistitutions ndizvo zvatiri kutarisira and ndizvo zvatiri kupusha kuti maistitutions akafanana netnf ngaaoneke kuti anoshanda
Iyo TNF yakapedzira kugara rini chaizvo vamoyo?
TNF yakapedzisira kugara muna 2016 muna May pataigadzirira kuenda kuGeneva. Nenyaya yekuti nguva iyoyo Zimbabwe yange yakatarisana nekuti inofanha kuva ichipindura nyaya yekodzero dzevashandi, kutadza kuteedzera kodzero revashandi. Saka TNF yakagara muna May. Hurumende yakaimbisa kuti by December labor law inenge yakareformiwa, tinenge taanayo TNF inenge yamutemo. Yakavimbisa zvese zvaita zvakataurwa neilo kuti igadzirise nyaya yekuamenda posa. Zvese izvozvo yakaimbisa kuti inenge yakagadzirisa by December 2016. Hatina kumbobvira tagara futi, hapana zvakaitika kunyaya dzese izvozvo zvayakaimbisa kuti ichagadzirisa.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano revezvicherwa reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rinoti rakaita hurukuro nehurumende kuti vagari vekwamarange vapiwe mvumo kana kuti maclaims ekuchera mangoda. Mutungamiri weZMF amai Henrietta Rushwaya vaudza rimwe bepanhau rezvemigodhi rekuCanada kuti hurumende yeZimbabwe ichapa vagari vekwamarange maclaims ekuti vachere mangoda munzvimbo iyi. Asi mutungamiri weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguru vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vachapiwa mvumo idzi vakuru vakuru mubato reZANU PF sezvakaitika mune dzimwe nzvimbo muManicaland. VaMaguru vaudza Studio 7 kuti bazi rehurumende reZimbabwe Consolidation Diamond Company harisi pamurawo uye rizere vanhu vebato riri kutonga vanotora zvisiri zvavo. Hatina kukwanisa kubata amai Henrietta Rushwaya kuti tinzwe zvizhinji, asi tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro navaMaguru pamusoro penyaya iyi.
Maconditions atiri kuona on the ground haanongedzere kuchitiko chakadaro, nekuti everyday vanhu vari kurumiswa nembwa, vanhu vari kuurayiwa nemagadhi ezvetcdc vanenge vaonekwa vari mumunda imomo vachichera ngoda. Saka vanhu vachine chinangwa chikuru kana chidokwa-dokwa chekuramba vachimura ngoda dzekwamarange, uye havasi kuda kuona mumwe munhu anopinda imomo mumunda umo achichera, kunyange ari mugari wemunzvimbo imomo. Saka handifunge kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvichaitika anytime soon. ZCDC negovernment vachazongobuda chete kwamarange kana ngoda dzapera.
sei muchizviona nenzira iyi chii chakagosha apa kuti vanhu vapiwe maclaims
inyaya yekuti vanhu vari kuchera ikoko even yatiri kuti ZCDC yacho iri kunzi government company haichi government company makoronera dzakabatana dzikaforma kambani iyoyo vakashandisa ZMDC inova government mining vehicle asi chokwadi chaicho ndechekuti ZCDC ikambani isitori pamutemo saka zvavari kuita kwamaranga ikoko humbavha saka hatitarisire kuti kambani yakafomwa zvisiri pamutemo kambani ine rekodhi yekurumisa vanhu nembwa vachiuraya vanhu vanokwanisa kuzoita come to their senses kuti vanoti aiwa tiri mazimbabwens tese ngatikamuriranewo artisanal miners vocherawo vachiraramisa mhuri dzavo saka ndiri kuti handifunge kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoitika nyore kana kuti zvichaitika munguva pfupi iri kuteera nekuti pfungwa dzavo ndedzekuba chete vachizvipfumisa ivo kwete kuti vagoverane upfumi ihwohwo nevanhu vemuzimbabwe
sangano renyu pane zvariri kufunga kuti ringaite here kuona kuti nyaya iyi inofambiswa negwara rakanaka
kana kuri kuti zvinhu zvakadaro zvaakunzi zvaakuitika chatinenge taakuda isusu ndechekuenda on the ground toita make sure kuti vanhu vari kunzi vachere vacho vagari vemamarange nekuti pane zvakaitika for example kupenalonga I think pane about 2-3 years zvaitika Red Wing Mine yakati iri kuda kupa maclaims kumaartisanal miner nemasmall scale miners asi chatakaona ndechekuti maclaims iwawo more than 1300 akatorwa ese nemawar veterans mapolitibureau members anobva kuno kumanikaland senior politicians vemuzanup f ndo vakabhenefita makorokoza vaane makore vachidzingirirwa nemapurisa vachiedza kushanda kuti variritire mhuri dzavo hapana kana one akapiwa claim ipapo saka kana kuri kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvaakuitika tinenge tichida kuita make sure kuti vanhu vari kubhenefita vagari vemunzvimbo imomo vanova vanhu vakatorerwa upfumi hwavo vakabirwa upfumi hwavo nemakambani anga achichera kwamaranga
avo vanga vari mutungamiri wesangano renatural resources governance vafarai maguvu vari parunhare kwamutare vachitaura natanonoka hwande westudio 7 nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzoshoropodza kugadzwa kwava Nelson Chamisa semutungamiri wevanhu nemusi wemugovera kunhandare yeGwanzura muHarare dzichiti izvi hazvichinji upenyu hwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika vachamisa nevatsigiri vavo vakaungana vachipembera makore gumi nemapfumbamwe kubva bato iri rawana ratangwa uye kukunda kwavanoti vakaita musarudzo dza30 chikunguru vemamwe masangano anoshanda neMDC seta jamuka zinasu negeneral consensus vakataurawo vachitsigirana neMDC vachiti vari kupa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kusvika musi wa1 mbudzi kuti vasiye basa kuitira kuti vachamisa vapinde panyanga mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology Dr. Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo
kugungano reMDC chinhu chandinoona sekuti chinongowedzera kunyudza Zimbabwe mumatopa yagara iri ndinodaro nekuti takadaiwo so nemamiriro akaita zvinhu pane zvematongerwo enyika uye nezveupfumi panga pachitoda kuti pabude utungamiri hwemhando yepamusoro kubva kubato riri kutonga rezanup f uyewo kubva kubato guru rinopikisa reMDC asi chiitiko chaitika nhasi chiyazoona vachamisa vachigadzwa chinowedzera kumakakatanwa ari pakati pe bato rekutonga rezanup f nerinopikisa reMDC ndinoona sekuti vachamisa vanenge vari kutora kubva kune zvakamboitika kukenya gore rimwe gore apo vaodhinga vakaita makakatanwa navauhuru kenyatta ndokubva ivo vagadzwa vazvigadza semutungamiri wevanhu asi tinoziva chose kuti kukenya vakavhona sekuti zvinhu hazvina kubudisa marizavu akanaka. Saka ndikutoshandisawo kuti nemhaka vashamisa nemhuri yeMDC vasarudza nzira iyi.
Vachitaura kuti yanga yave nguva yekuti dai veZANU PF vana vamunangagwa vaita muonera pamwe navo vaone kuti vangagadzirisa sei matambudziko ari munyika. Munoona here kushanda kwavo pamwe chete kuchikwanisika nemamiriro akaita zvino?
Kushanda pamwe chete kunokwanisika chaizvo, asi tikatarisa nezvavatoita pamusangano iwoyo wavaita zvekuzvigadza semutungamiriro wevanhu, handisimbokuti danho rakanaka rinoita kuti vamwe vari kuZANU PF vafunge kuti vana vachamisa vanoda kuti vabatane. Mamiriro akaita zvinhu ndeyekutoti papa achitoda izvo zvavanga vachitaura zvekuti vana vese veZimbabwe vangava vari muZANU PF nevari muMDC vabatane kuti vanyurure nyika mumatopa ayapinda.
Ndotsvagawo kuti taonawo mamwe mapoka anga achitsigirana nebato reMDC vanga variko kumusangano uyu vetajamuka vachitaura kuti vari kupa vamunangagwa kusvika musi wa1 Mbudzi kuti vange vabuda muhofisi. Kunze kwazvo vacharatidzira nyika yose. Munoona zvichiitika here sekuti zvakamboitika kakumashure uku vachitaura mashoko mamwe chete iwayo?
Ina hangu handione sezvinoitika tichitarisa zvakamboitika kumashure, nekuti vatungamiri vetajamuka vakambotaura vachiti vada kuti vanhu vapinde mumigwagwa mazuva apfuura, asi zvatakaona ndezvekuti hapana akapinda mumigwagwa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology Dr. Riki Munyaradzi Mukonza, vachitaura parunhare vari kuPretoria kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwewo vakataura pamusangano uyu vanomirira boka revashandi reZCTU vaPeter Mutasa, vakati vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kudzokera mumigwagwa kusvikira hurumende yavapa mabasa, kwete kuvadzinga mumigwagwa pasina kwekuti vaende. Asiwo mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vaburitsawo gwaro rinoti zvakaitwa neMDC kuchikora mutemo. VaMoyo vanoti hurumende inofanira kutora matano pamusoro penyaya iyi. Nako kambo ka Diamond Platinum Stombo tarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Vemabhizinesi vopa pfungwa dzavo pamusoro pekubvumidzwa kweveruzhinji kupinza zvinhu kubva kunze kwenyika. Vamunangagwa vosangana nevemabhizinesi mumusangano wechimbi chimbi wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Vanoongorora nezvezvicherwa voti havaoni hurumende ichipa mukana kune veruzhinji yekuchera mangoda kwachiyadzwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzosoropodza kugadzwa kwavachamisa semutungamiri wevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu Manheru zvakare anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.